This message, Humble Thyself, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Marizo I, zvine nipise, nehama William Marion Branham, yaka paridzwa svondo maneru, 14 Chikunguru, 1963, pa Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA.
Yes. Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock. Hey. I'd just like to make an announcement, man. They'd be studying here. They'd be thinking that's something.
Oh, hama. Unofanira kubvuma kuti izvi zvavhundutsa. Ndiri kuda kungopa chiziviso zvino. Ngachinzverwe pano kuti ini ndifunge chinhu chakadaro.
I certainly enjoy being here every time.
Ndinonyatsofara kuva pano nguva dzose.
Our journey is getting close to the end now. I'll stay with you.
Rwendo rwedu rwave kusvika kumagumo zvino rwekunge tichigara nemi.
Because we got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the family back in Arizona pretty soon.
Nokuti tine mumwe musangano uri kuuya izvozvi muChicago, uye ndinofanira kuti muri idzokere kuArizona nenguva isipi.
And they've never had their summer's vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days.
Zvino havasati vambova nezororo ravo remuzhizha nazvino. Uye ndiri kufanira kuvatora ndoenda navo pakarwendo kaduku nemotokari kune imwe nzvimbo mumazuva mashoma.
And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago.
Uye zvadaro, zvichida ndichange ndisipo kwerimwe zuva, rimwe zuva resvondo. Uye zvadaro, svondo rinotevera ndinotanga muChicago.
Then I've got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona.
Zvadaro, ndinotofanirwa kudzoka ndakananga kuno uri muvhuro ndobva ndaenda navo kuArizona.
And now I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed.
Uye zvino ndinongovenga kuuya mangwanani esvondo ndotora nguva iyo apo munhu wese anenge achinzwa zvakanaka.
Sunday night you're always tired and wore out on Sunday night, and then turn the Sunday night service over to our pastor.
Svondo manheru, unenge nguva dzose wanoita wapera basa manheru esvondo, zvinoopa shumiro yemanheru kumufundisi wedu. Izvozvo zvinenge zvakaipa.
I hate to do that. Yes, on Sunday night I would Sunday night they have a service Sunday night and hold the people so late.
Asi handifariri kuzviita. Asi zvakadaro, svondo manheru ndinozviita. Svondo manheru, kuva neshumiro yesvondo manheru, zvino ndinotora nguva yakareba ndiine vanhu.
Many of them coming here from way down in the south and way north.
Vazhinji vavo vanouya muno vachibva kure zasi kuChamhembe uye nekure kumaodzanyemba.
And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back.
Uye vanenge vaine dzimwe nguva vanotyaira masikati neusiku kungoitira kuti vasvike kuno kushumiro imwe chete, zvadaro vodzokera.
And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back.
Zvino ndicho chikonzero ndichiedza kuzviita svondo mangwanani pandinouya, zvinovapa mukana wokudzokera.
Loyal, faithful pilgrims.
Amen.
I appreciate them.
Vashanyi vanovimbika, vakatendeka, ndinovakoshesa.
They drive through sleet, rain and everything else to get here across the country, hundreds of miles, just for one little service.
Vanotyaira nemudutu, mvura inonaya, nezvimwe zvose kuti vasvike pano kumativi enyika mazana emamaira kungoitira shumiro imwe chete duku.
So it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth.
Saka zvinondiita kuti ndinzwe kutenda kuna Mwari uye nekuvanhu ava nokuda kwetsigiro yavo huru pane zvandiri kuedza kutaura kuvanhu kuti ndezvechokwadi.
I believe this is the truth. With all my heart.
Zvino ndinotenda ichi ichokwadi ini nemoyo wangu wose.
If there was anything different that I thought was better, I'd certainly first go.
Dai paiva nechimwe chakasiyana chandaifunga kuti chiri nani, ini zviro kwazvo ndaitotanga ndaenda.
I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out what's right or not.
Handizokumbira mumwe munhu kuti aende uko kwandisina kunge ini ndatanga ndaenda kunoona kuti ndizvo here kana kuti kwete.
I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth.
Hapana munhu wandingakumbire kuti aite nhano imwe chete muna Mwari iyo yandinenge ndisina kunge ndatoita nekare uye ndave kuziva kuti ichokwadi.
First it must be the word of the Lord. Then I must step and see if it's right.
Kutanga rinofanira kunge riri shoko rashe. Zvadaro ndinofanira kupinda ndoona kana ndizvo here.
And then if it's right, then I can say, come on up this way, you see. Just making the way.
Uyezve kana zviri izvo zvadaro ndinokwanisa kuti uyai kurai nekuno uku muri kuona kugadzira nzira.
And now I think any minister ought to do that, or to first go himself. He's supposed to be a leader of people.
Uye zvino ndinofunga kuti chero mushumiri anofanira kudaro, anofanira kutanga aenda pachake, anofanira kunge ari mutungamiri wevanhu.
Not speak something that he wouldn't put his hand on himself.
Kwete kutaura chinhu chaasingagoni kuisa ruoko rwake pachiri pachake.
We should go and be leaders of other people.
Tinofanira kuenda tova vatungamiri vevanhu.
This morning I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit.
Mangwanani ano ndava nechiitiko chisinganzwisisike chakatsaurwa pano papulpit.
And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way.
Zvino ndeapo kuda pachikamu chokuguma chemaridzo ndanga ndisina kuronga kuzvitaura nenzira iyoyo. Maona.
But I guess it's already said and there's nothing I can do about it now.
Asi ndinofungidzira kuti zvatotaurwa kare uye hapachisina zvandinogona kuita nezvazvo zvino.
But then I got home about studying about it.
Asi ndasvika kumba ndatanga kunzvera nezvazvo.
I had a little family reunion today of just my brethren and them.
Uye tava nemubatanidzwa muduku wemhuri nhasi panga pachingori nevanunʼuna vangu nevamwe.
Mama's gone and we used to meet at her house and now we're going to the Lord's.
Amai vakaenda uye taiwanzosangana kumba kwavo uye zvino tave kuenda kwaDilos.
We had a nice time up there this afternoon and talking. Katie was along. We sang some songs, played some hymns and things.
Tava nenguva yakanaka kwazvo ikoko masikati ano tichikurukura naTeddy anga aripo. Taimba dzimwe nzimbo ndokuridza dzimbo dzokunamata nezvimwe.
Now I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service just dedicated only to healing.
Zvino ndinofunga pamwe svondo inotevera kana Ishe vachida. Kana hama Neville vasina havo basa nazvo, zvino ndichazoda kuva neshumiro yekupodzwa kwevarwere inongori bedzi yezvekupodzwa.
And I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little, you see, to really believe.
Uye ini ndinofunga nemaridzo mangwanani ano, nzira iyo Ishe yavaita sokunditungamirira kuti ndiiunze kuiunza, zvinofanira kutikurudzira zvishoma. Munoona kuti tigonyatsotenda.
We play around and we take different things and talk about them.
Tinotamba uye tinofunga zvinhu zvakasiyana pamwe nokutaura pamusoro pazvo.
But then when it comes to showdown, that's something different.
Asi kana zvinhu zvasvika pamangange zvinenge zvasiyana.
As someone was telling, I believe it was my brother back there, telling a little story today about a man, a minister, and one of his congregation.
Se, mumwe munhu anga achindiudza, ndinotenda yanga iri hama yangu kumashure uko, yanga ichindiudza imwe nyaya nyaya duku nasi pamusoro pemwe murume mu mushumiri newake pamwe mumwe weungano yake.
He said he could walk along.
Akati anogona kufamba nepamusoro pedanda.
He said, Pastor, sure the Lord's with you.
Iye ndokuti, mufundisi, icho kwadi, ishe vanemi.
He said, I can pack a log across my back. Want to go across?
Ivo ndokuti, ndinogona kutakura danda kumusana kwangu, pandinoyambuka.
Sure the Lord's with you, and he went and done it.
Icho kwadi, ishe vanemi, zvino vakaenda ndokuzviita.
He said, I can pack a log wheel a wheelbarrow across the same danda.
Vakati, ndinogona kutakura danda, pamwe chete nebhara ndichiyambuka, panguva imwe chete.
Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything.
Chokwadi mufundisi, ishe vanemi, kutenda kwenyu kunokwanisa kuita chero chinhu.
He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log.
Vakati, ndinokwanisa kukuisa mubhara, pamwe nokutakura danda.
He said, oh, wait a minute.
Iye ndokuti, chimbomirai zvishoma, muri kuona.
When you're included in it yourself.
Zvinosiyana kana iwe wabatanidzwa mazviri pachako. Maona.
Now that's it's mighty good for us to say here, amen.
Zvino izvozvo zvakatinakira zvikuru kuti tigoti pano, amen.
It's mighty good for us to say, I believe that's true.
Zvakatinakira zvikuru kuti tigoti, ndinotenda kuti icho kwadi.
But then put it in action.
That's right.
Did that put it in action?
Asi chizviita ka. Unofanira kuzviita.
As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer.
Pandanga ndichiunza chitaurwa chiya mangwanani ano, vanhu vakanga vakarara mumumvuri wa Petro, havana kana kumbokumbira munamato.
I've went into many homes watching you.
Ndakapinda mudzimba dzakawanda, ndichizvitarisa.
Pray before going. Just go in there with an awning and don't even pray if the people walk out their heels.
Ndonamata ndisati ndaenda, ndobva ndangoenda imomo nechizoro, uye ndorega kana kutombonamatira vanhu vacho, ndofamba ndichibuda zvinovobva vapora.
Amen.
Maona, maona, ndizvo chaizvo, ndakazviona zvichiitika nguva dzakawanda. Maona.
You've got to have somewhere to place your faith.
Unofanira kunge uine pamwe panhu paunoisa kutenda kwako.
Yeah, you've got to believe.
Unofanira kuzvitenda.
And I believe that the hour is approaching and now is.
Uye ndinotenda kuti nguva yaswedera, uye ndiyo ino.
I realize that this is not a taped service. They might make a little one for themselves. But this is not a tape that goes out across the country.
Uye ndinocherechedza kuti ino haisi shumiro yetepi. Vanogona kungozvigadzirira yavo duku. Asi ino haisi tape inoenda munyika yose.
This what I was speaking of this morning has brought us right up to the climax. And that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service.
Va. Izvi zvandanga ndichitaura nezvazvo mangwanani ano zvanyatsotisvitsa panhongonya uye ndicho chikonzero ndiri kuzotora musi wesvondo unotevera kuti ive shumire yekupodzwa. Nokuti kubvira pandakanga ndiri kumba ndakakuudzai maererano nezviratidzo uye nezvakaitika nezvose nokuzviunza. Kuti senda kaita zvinhu zvose izvi.
And then this morning bring it right up now to that last pull.
Uyezve mangwanani ano, ndokuzviunza pakudonza kuya kwokupedzisira.
Now, it's my time for consecration to God. God's time to speak to me.
Zvino yave nguva yangu yekuzvipira kuna Mwari, nguva yaMwari yokutaura neni.
Yeah, I must just have a little change in my own life.
Onai. Ndi ndinofanirwa kuva neshanduko duku muupenyu hwangu.
Not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people. See?
Kwete sekufunga kwandingaita kuti ndiri munhu akaipa. Asi ndiri kuda kunzwa kunge ndati swederei pedyo nevanhu. Maona.
The people that I have tried to tell this gospel truth to and they turn their back on walk away and laugh at it.
Vanhu vandakaedza kutaurira chokwadi cheevhangeri ichi, zvino vanochifuratira, zvino vofamba vachienda, vachichiseka.
Now, to me, that seems like it's an insult.
Zvino, kwandiri zvinoita sokuzvidza.
I don't care to me, but to the things that I've been saying, it's the truth trying to help them.
Handina basa nazvo, kwandiri, asi kuzvinhu zvandanga ndichitaura, ichokwadi chiri kuedza kuvabatsira.
Like shoving out a boat and say, here, here, just cross over.
Sokusaira chikepe woti, hezo, hezino izi, yambukira miri.
Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there.
Hezo, budai kuva muhova iri kufashkira, uchafa, iyo uchapararira imomo.
And they just laugh at you and walk away.
Uye vanongo kuseka, vufamba wachienda.
Well, to me it feels like if they walk away, there's Amen. Nothing more I can do about it, see, that I can do.
Saka kwandiri, zvinoita sokunge, kana vakabva vachienda, hapachisina chimwe chinhu chandinogona kuita nezvazvo, munoona, chandinogona kuita.
But I want to run down the bank now and persuade him, come on back.
Asi ndinoda kumhanya ndichidzika nemahombe kombe zvino ndovanyengetedza dzokai. Munoona, ndinofanira kuva nemanzwiro acho. Munoona, nokuti ndinoziva kuti kune munhu kunze uko asati apinda nazvino. Uye ndicharaura kusvikira. Akati, kusvikira hove yekupedzisira yabatwa, ndinoda kuzviita.
Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting.
Zvino, uye zvino, kuti ndizviite, ndiri kutarisira chimwe chinhu kuti chiitike mushumiro yomunamato.
Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool, rather.
Chimwe chinhu, uye vazhinji venyu, munorangarira chiratidzo chekudhonza kwekupedzisira, kudhonza kuya kwechitatu waro.
You remember there was something happened just before that.
Munorangarira pane chinhu chakaitika izvozvo zvisati zvaitika.
I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there.
Ndakaona chiedza chicha chichiuya ndokudzika munzvimbo iya uye ndokuti ndichasangana newe imomo.
I'm looking for something to happen.
Zvino ndiri kutarisira kuti chimwe chinhu chiitike.
Years ago it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger.
Pano makore apfuura, zvaiitika kuti shumiro nokunzvera zvakavanzika zvaindiita kuti ndipere simba kusvikira ndave kudzadzarika.
Many of you remember that.
Vazhinji venyu munozvirangarira.
Just get to a spot that's standing. I had Jack Moore on one arm and Brother Brown on the other and walk me up down the street for an hour after service.
Zvaingosvika pachinano chokuti ndaimira zvinondova naJack Moore kune rumwe ruoko neHama Brown kune rumwe rwacho vondifambisa kukwira nokudzika nomugwagwa kweawa mushure meshumiro. Zvino ndaingoti zvaiitika kuti ndainge ndiri kufunga kuti ndekupi kwandainge ndiri uye kuti chii chainge chiri kuitika.
And wonder why they didn't accept our Lord Jesus.
Zvino ndorara usiku wese ipapo, ndichifunga nezvazvo, ndosvima nezvimwe zvose, ndonetseka kuti sei vasina kugamuchira Ishe wedu Jesu.
Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit and she'll be packing a little baby in a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger.
Zvino vakandiudza chiratidzo. Pane imwe nguva uchasangana nemudzimai achauya kwauri akapfeka suti yebrown achange akatakura kamwana kaduku mugumbeze zvinokubvira panguva iyoyo uchange wava nesimba rokukwanisa kuramba wakasimba.
Well, I told you all that and in Chicago it happened.
Saka ndakakuudzai imi zvose muChicago zvakaitika. Usiku huya mudzimai muduku wechipresbyterian, apo mufundisi wake akamutumira zasi ikoko nemwana.
I believe it was his brother, or one of them was a doctor.
Ndinotenda yakanga iri hama yake, kana kuti mumwe wavo, akanga ari chiremba.
He said there's not a hope for the baby, unless Almighty God touches him.
Akati, hapachisina tariro pamwana, kunze kwokunge Mwari samasimba amubata.
She went and told her pastor.
Akaenda. Akaenda ndokunoudza mufundisi wake.
The pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it.
Mufundisi ndokuti, andina kukodzera. Akati, kushanda nekupodza kwamari uku, nokuti andina, hazvingorimo mandiri, kutenda kwazvinotora kuti ndizviite. Zvino izvozvo ndiko kunonzi kutendeka nezvazvo. Maona. Akati, hazvingori mumandiri.
He said, but I was at one of Brother Branham's meetings, and I advise you to take the baby to Brother Branham.
Akati, asi ndakanga ndiri kune mumwe musangano wehama Branham. Zvino ndinokurayira kuti uende nemwana kuna hama Branham.
And the doctor gave it up, and it was going to die.
Uye chiremba akanga atadza kumubatsira, zvino akanga ari kuzofa.
And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that I got burned up in that school up there, you know, remember when it was.
Zvino mudzimai muduku akafamba ndokuuyamo imo mandakanga ndiri kuva neimwewo shumire yevana vaduku vechikatorike vakanga vatsva muchikoro chiya kumusoro ikoko munoziva munorangarira kuti ndirini.
Was in that service and coming right down the platform comes that little lady with the brown suit on.
Takanga tiri kuva neshumire iyoyo zvino pakuuya nepaplatform kwakauya mudzimai uya muduku akapfeka suti yebrown.
My wife and him were sitting there, and I said, turn and look all around and see if they stand there.
Mudzimai wangu nevamwe vakanga vakagara ipapo, zvino ndikati, ndokutendeuka, ndikatarisa. Zvino ndokutarisa kwese, kuti ndione kana vakanga vakamira ipapo.
And happened to be that just before come up, I'll be Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them, she's the lady with the little baby.
Uye zvakangoitika kuti, ndisati ndauyako, ndinotenda Billy Paul nevamwe vakanga vari kutaura, kana kuti mudzimai, kana vamwe vavo, kumudzimai akanga aine kamwana kaduku.
And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there.
Zvino mudzimai akafamba ndokuuya kuplatform, zvino mweya mutsvene ndokuzarura nyaya yacho yose ndokupodza mwana pakarepo.
I walked away, and since then, I just don't get tired. See, it don't bother me.
Amen.
I just go right on and on.
Ndakafamba ndichibva zvino kubvira ipapo handichangoneti. Muri kuona, handichandinetsi uye ndinongoramba ndichienda mberi.
Now I'm looking for something to happen to start that third pull in the mark.
Zvino ndiri kutarisa kuti chimwe chinhu chiitike chigotanga kudhonza kwechitatu kuya nemazvo. Maona.
And maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that, I don't know.
Uye zvichida shumire yekupodzwa mangwana nesondo iri kutevera pamwe ndiyo ichazviunza handizive. Ndinofunga isu zvatinofanira kuita kuudza vanhu venyu unzai varwere. Zvino pashumire yekupodzwa tinofanira kuzvipira pavanhu vanorwara.
Get your sick people and get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it.
Torai vanhu venyu vanorwara, movaunza pano nokukasika mangwanani yesvondo inotevera. Sokuti zvimwe na 8 kana 8:30, uye tichavaita kuti vavape kadhi romunamato pavanopinda nepamukova, kana nzira ipi yavangazviite nayo.
And then we'll have a prayer line and pray for the sick and just see what the Holy Spirit will do.
Uye zvadaro, tichazova nemutsara wekunamatira, uye tubva tanamatira varwere, zvino tigoona zvinoitwa nemweya mutsvene.
I believe he'll do wonders if we'll just believe. Amen.
Ndinotenda kuti achaita zvishamiso kana tikangomutenda, munoona.
But we got to believe him for that now with all of our heart.
Asi tinofanira kumutenda nokuda kwazvo zvino, nemoyo wedu wose.
Think that the great power has arrived, that when God, in so much as we speak in this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot.
Uye ndinofunga kuti nguva iya huru yasvika apo Mwari, sokutaura kwatanga tichiita mangwanani ano, vatiratidza zvakawanda nokutiunza pamwewo kusvika pane chimwe chinhano.
Just to push over that little hill, and that's all you need, and then away it goes.
Kungosairira seri kwechikomo icho ndizvo zvoga zvatinoda. Zvadaro zvobva zvatoitika. Muri kuona
going just like it was, the same thing with the discernment, same thing by the prophetic to watch.
Kuenderera sokunge chaive chinhu chimwe chete nekunzvera zvakavanzika zvemwoyo, zvimwe chete nekuprofita kutarira.
I stand in Calgary, I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina.
ndakanga ndakamira paCalgary ndine urombo raiva guta ramambokadzi zasi ku Regina. Zvino Ern Baxter akanga akamira po nerimwe boka redu.
And the Lord told me right there in the platform that will come to pass, you'll know the very secret of their heart. And that's right.
Zvino Ishe vakanga vandiudza pano chaipo paplatform zvichaitika kuti uchaziva zvakavanzika zvemwoyo yavo uye ndizvo chaizvo.
Now I never thought of that in that manner.
Uye handina kumbozvifunga nenzira iyoyo.
I walked up the platform that night with Ern and started praying for the sick.
Ndakafamba ndichienda paplatform manheru iwayo na Ern zvino ndokutanga kunamatira varwere.
And here come a man along Israel, laid out his entire life.
Zvino hepano uyu ndokuuya mumwe murume ndokunyatsobhedhenura upenyu hwake hwese.
First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service.
Kekutanga kwazvo kuti zviitike saizvozvo, kamwe kamwe, mushumire yekupodzwa.
And then I looked out over the audience and here began to come down over the audience.
Zvino ndakatarisa nepamusoro peungano, zvino wakatanga kudzika nepamusoro peungano, nezvimwe.
Oh, when we reach the other side.
Oh, kana tasvika kune rimwe divi.
A half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's lives.
Chimwe chikamu chepakati hachisati chataurwa nezvacho, chezvinhu zvokutarisira, uye nokuona zvinhu muupenyu hwevanhu.
I don't say anything about it, just let it alone, see, unless I'm really compelled to say something.
Hapana chanditotaura nezvazvo, ndinozvisiya zvakadaro, munoona, kunze kwekunge ndanyatsogombedzerwa kutaura chimwe chinhu.
And I look for this next to start like that.
Uye zvino, ndinotarisira izvi zvinotevera kuti zvitangewo saizvozvo.
God in his own way, his own sovereign time to begin.
Munoona, Mwari nenzira yake pachake, munguva yake yaanozvitongera kuzvitanga.
And it'll be another thing that'll be way beyond any of these other things. Amen.
Uye chichava chimwe chinhu chichange chakadarika nekure chero chezvimwe zviviri izvi. Maona.
And I'm looking for that to happen.
Uye ndiri kutarisira kuti zviitike.
And maybe I thought if I had a little healing service maybe next Sunday.
Pamwe zvichida, ndafunga kana ndikava neshumire yekupodza duku pamwe musi wesvondo unotevera.
And the following Sunday I'll probably be away with the kids and them because they got to go back and go to school.
Zvino musi wesvondo unotevera zvichida ndichange ndisipo ndiine vana nevamwe nokuti vanofanira kudzokera vozoenda kuchikoro.
And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there.
Uye zvino musi wesvondo inozotevera, ini saizvozvo ndinenge ndiri kumusoro muChicago pamusangano kumusoro ikoko.
And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona for the kids to get back to school.
Zvino ndozodzokera muvhuro unotevera nokuzoenda chipiri ku Arizona kuitira kuti vana vadzokere kuchikoro.
Well, what did you find, Pastor?
Saka chii chamawana mufundisi? Zvakanaka, zvakaisvonaka kwazvo, zvino tinoda kunzwa nezvazvo.
So now the Lord bless you all real, real good, and I hope to see you here next Sunday and Wednesday night.
Saka zvino, Ishe vakuropafadzei zvakanaka kwazvo, uye ndine tariro yekusangana nemi musi wesvondo unotevera, nechitatu manheru.
And listen, don't forget. These little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Parnell, and all those little brethren who are struggling hard.
Amen.
Uye tererai, musakanganwe machurch maduku aya, sahama Ruddle, ama Jackson, ama Parnell, neama dzose duku dziri kushingaira zvakaoma kwazvo kunze uko, muri kuona.
And they feel like that we are their sister church, you see.
Vanonzwa kuti tiri kereke yavanowadzana nayo semukoma wavo pano munoona. Tiri boka rakaita saamai vaduku kwavari. Ndipo pavakaberekerwa vachibva pano vafundisi nevamwe vakadaro. Uye muchinda muduku shure uko, hama ndakasangana naye umwe usiku uko, Allen, hama Allen vaduku.
I hope Brother Collins is here. We'll get on with Brother Allen if he doesn't know him.
Ndinovimba kuti hama Collins vachafambidzana nehama Allen kana vasingavazive.
They're both Methodist ministers, and it's seen truth of word.
Vari vaviri vashumire veMethodist uye vakaona chokwadi cheshoko.
Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church.
Apo sa sangano rekereke Methodist rinovaboka revanhu vakanaka vari muMethodist iyoyi.
You never think they're not, they are.
Usambofo wakafunga kuti havasi vakadaro.
There's a fine bunch of people in that Catholic Church.
Mune boka revanhu vakanaka mukereke yekatorike.
There's a fine bunch in the Presbyterian Church and all those places there.
Mune boka revanhu vakanaka mukereke Presbyterian nedzimwe nzvimbo dzose uko.
It's men and women that are waiting to see that light flash over their pants.
Varume nemadzimai vakamirira kuona chiedza chiya chichivheneka munzira yavo.
You just keep flashing the light in humility, sweetness.
Iwe ingoramba uchivheneka chiedza mukuzvininipisa, mukutapira.
Let's all grow closer to God by humbling ourselves.
Yes, help us.
Ngati kurei tose tichiswedera pedyo naMwari nokuzvininipisa. Maona.
Don't forget, this tabernacle will lose its strength.
Musakanganwe, tabernacle inu icharasikirwa nesimba rayo.
Remember that this is the target where Satan's got every gun in hell trained on.
Rangarirai kuti ino ndiyo nzvimbo iyo Satani akanongedzera pfuti dzake dzose dzegehena.
He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks.
Achaita kuti mumwe munhu agoita chinhu chinopesana nezvinofungwa nemumwe.
He's doing that, he's up to it. That's his business.
Ari kuzviita. Ari kuda kuzviita. Ndiro basa rake.
If he can get somebody to say something, somebody to talk about another.
Kana akagona kuwana mumwe munhu kuti ataure chimwe chinhu, mumwe munhu kuti agotaura nezvemumwe.
Say, well, listen, did you know so-and-so did?
Oti, saka chinzwaka, unoziva here zvakaitwa naningi ningi.
Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it.
Usazviteerere. Usazviteerere zvachose. Ndi diabore. Muri kuona? Ndi Satan. Usazvitende.
If there's anything that somebody's done wrong, pray for them.
Kana paine chinhu chakanganiswa nemumwe munhu, vanamatire.
Don't pray in a selfish way. Say, I'm responsible for you. I'm going to pray for you.
Uye usanamate nenzira yeundini, woti, ndinoziva kuti ibasa rangu, ndinosungirwa kunamatira hama iyi.
You take it to your heart, really down for that sister.
Iwe zviise mumwoyo mako pakadzika chaipo kuitira hanzvadzi iyi.
And this talk be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
Uye ingotaura, uye ugova unonyatsotapira, zvino chinhu chokutanga, unoziva, unovawana vadzoka mukushumira zvakare. Maona.
Because after all, we're headed towards the setting of the sun.
Nokuti, zvisinei, takananga takatarisa pakudoka kwezuva.
The Lord Jesus will be coming one of these days.
Ishe Jesu vachauya rimwe ramazuva.
And you know, I think it'll be so sudden and so sweet. So there'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place.
Uye munoziva, ndinofunga kuti zvichaitika kamwe kamwe, uye zvichanyatso nyatsotapira, uye nokudaro kuchava nezana kufa. Chikamu chimwe kubva muzana chepasi rose havasi kuzomboziva apo kubvutwa pakunoitika.
It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it.
Zvichangoitika muchinyararire zvokuti hapana munhu anozoziva nezvazvo. Maona.
And there'll be, of course, the little groups will say, well now, so and so.
Zvino kuchava saizvozvo, mapoka maduku achati, saka zvino ningi ningi.
Oh, they say this fanatic bunch over there, that a group left from over there, and that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism,
Oh, vanotipane boka rimipengo riri uko. Vanotipane boka rakabva ipapo, uye ivo. Handizvo, pane kumwe kwavakangoendawo, takambova nokupengereka uko. Munoona.
Well, they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there are so many of them members, it's missing.
Ameno, vanoti tabernacle iya duku. Iri munzvimbo inonzi Jeffersonville, pane nhengo dzayo dzakawanda dziri kushayikwa. Munoona, vanongozvishayisa basi. Vanoti, hapana zviripo paya, muri kuona, saizvozvo, zvino kunenge kwapfuura uye havazozvizivi.
A
nation will come. Those who are dead in Christ will rise first.
Kubva munyika yose kuchauya awo vakafa muna Kristo vachatanga kumuka.
The rapture will take place, the church will be taken home.
Kubvutwa kuchabva kwaitika kereke inobva yatorwa kuenda kumusha.
And then the tribulation will set in and we don't want to be here during that time.
Zvadaro matambudziko anobva atanga uye iri zvangu atiri kunge tiri pano panguva iyi.
I don't want to be here in the tribulation.
Andidi kunge ndiri pano mumatambudziko.
No, God forbid that any of us ever be here during that time.
Kwete, Mwari vasatendere kuti pave nemumwe wedu anenge ari pano panguva iyoyi.
Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still.
Nokuti uyo ane tsvina acharamba aine tsvina. Uyo mutsvene acharamba ari mutsvene. Uyo akarurama acharamba akarurama.
No, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turn it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile.
Apana, Gwayana rauya nebhuku raro rerudzikinuro. Uye mwenga unenge wabuditswa, avo vakauramba vanofanira kupfuura nemunguva yematambudziko, vose muJudha nemuHedheni.
What a time of tribulation. I don't want that.
Inguva yakadini yematambudziko. Andidi zvakadaro.
Lord, sanctify me now.
Ishe, ndichenesei zvino.
That's good Nazarene doctrine, isn't it?
Amen.
Idzidziso yakanaka yeNazarene. Handiyo.
And it's truth, too.
Amen.
Uye ichokwadi. Zvakare ichokwadi. Ndizvo chaizvo.
Fill me now with your Holy Spirit, Lord.
Ndizadze iye zvino nemweya wenyu mutsvene, Ishe.
Take all the world out of me now, Lord. Don't go in heaven.
Visai nyika yose mandiri zvino, Ishe. Musatirega kuti tive.
As the old colored brother said, sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble.
Sokureva kwakaita hama mutana wechitema, changamire, ndine tikiti rangu muruoko rwangu. Ratoporwa. Kana ndasvika zasi kurwizi mangwanani aya, andisi kumboda dambudziko.
So that's about right. I don't want no trouble.
Saka zvinenge ndizvo chaizvo. Ha, andisi kumboda dambudziko.
Hold your ticket in your hand, because we're going over.
Bata tikiti rako muruoko rwako. Nokuti tiri kuyambukira mhiri.
Just think of it. The great time of redemption is at hand.
Amen.
Zvifungei izvozvo. Nguva huru yerudzikinuro yaswedera.
And now another thing.
Uye zvino, chimwe zvechinhu.
Brother, what's his name up here at Utica?
Hama, inonzi ani, kumusoro kuno ukuku, Utica.
I think Brother Graham and another brother there that's pastoring there, Shanks or something like that, or Saints.
Ndinofunga hama Graham. Pamwe neimwe hama ikoko, iri kufudza ikoko, imwe hama Shanks, kana zvimwe zvakadaro, kana Sink.
Brother Snelling's a pastor altogether.
Hama Snelling, ndivo mufundisi, zvachose.
Brother Snelling's a pastor up at Utica now.
Hama Snelling, ndivo mufundisi, kumusoro ku Utica zvino.
I think their prayer meeting is on Thursday night.
Ndinofunga kuti shumire yavo yemunamato iriko ne China Maneru.
Now you know it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see?
Zvino munoziva, chingave chinhu chakaisvonaka kana tikaendako chinyararire China Maneru, zvino tigoratidza machinda aya kakuyanana maona.
And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go.
Uyeyozve kana hama Jackson, panguva iyo yavanovaone yavo, kana tikangotorana kaboka kaduku, tobva taenda.
Just keep praying, keep digging. Just don't stop.
Ingorambai muchinamata, rambai muchichera, hongu musamira.
Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there.
Sezvakaita apo Eria, akavataurira achiti, cherai migero kunze uko.
When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Throw it out of the way, keep digging.
Kana wadzika, ukarova chigaba, woti, ndaneta zvikuru. Chikandire kwakadaro kubva munzira zvino woramba uchichera Maona.
Just keep digging, because we got to dig. We just got to dig, that's all.
Chingorambaye muchichera. Nokuti tinofanira kuchera. Tinotongofanirwa kuchera. Ndizvo zvoga.
If you expect to miss the tribulation, you better start digging.
Nokuti kana iwe uri kutarisira kupotsa matambudziko, unofanira kuchitanga kuchera.
Now, for myself, I'm preaching to myself there.
Zvino, kwadiri ini, ndiri kuzviparidzira ipapo.
I'm going to start digging deeper than I ever do.
Nave kutotanga kuchera zvakawedzera kudzika, kudarika zvandakambochera.
Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now by everywhere over the world, I must go again.
Nokuti ndiri kunzwa zvakadaro, muno munyika nepasi rose, kuti shumiro iyi ichazviita zvakare. Sezvo yave kuzivikanwa zvino kuda kwese kwese pasi rose, ndinofanira kuenda zvakare. Mudzimai wangu akati kwandiri, mamwe mangwanani, ndakati, ndinoda kuti ugoenda neni pandinoenda. Ndiri kuenda nechemunandira, Ishe vachitendera. Ndiri kuda kuita rwendo rwekuenda pasi rose, kupoteredza kwese.
Come back and maybe have services in the United States sometime next summer.
Ndodzoka uye zvichida ndova nemisangano mu United States pane imwe nguva muzhizha rinotevera.
And she said, I'm too old to go.
Zvino akati, ndachemberesa handichakwanisa kuenda.
Well, I said, I went when I, about my last trip overseas was about 8 years ago. And I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago.
Amen.
I know more about it now.
Saka ndakati, ndakaenda pandakanga, parwendo rwangu rwokupedzisira mhiri kwemakungwa, kuda makore masere apfuura. Zvino ndiri kunzwa kuti, ndiri muchinano chiri nani zvino kudarika zvandaiva makore masere apfuura. Munoziva, maona, ndave kuziva zvakawanda nezvazvo zvino.
Then we got on the subject, if the Lord said, I'm going to lock you 25 years.
Zvino takazosvika pachidzidzo, kana Ishe vakati, ndichakupa makore ari muzvikamu makumi maviri nemashanu.
You're not going to get feeble, you'll be able to go, and I'm going to lock you 25 years on earth.
Hausi kuzoshayiwa simba, uchange uchikwanisa kuenda, uye ndichakupa makore ari muzvikamu makumi maviri nemashanu pano panyika.
Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100?
Ungatora here kubva pakuberekwa kusvika makumi maviri nemashanu, kana kuti kubva pamakore makumi maviri nemashanu, kusvika makumi mashanu, makumi mashanu kusvika makumi manomwe nemashanu, kana makumi manomwe nemashanu kusvika zana.
Now, any man is allowed at any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God.
Zvino chero munhu akatemerwa nguva pano pasi, angaita zviro kwazvo chinhu chisina maturo, kana akasapedzera nguva iyoyi achishumira Mwari.
I don't care what he does.
Handina basa nezvaanoita.
Now, if you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age, that first 25.
Zvino kana uchida kuva munhu anogodora mwoyo yemadzimai nezvimwe zvakadaro, zviri nani utori zera rechidiki, aya makumi maviri nemashanu okutanga. Maona.
If you're going to be a carpenter, a mechanic or something, you better take the second 25. See?
Kana uchazova carpenter, makanika, kana zvimwe zviri nani, utore aya makumi maviri nemashanu echipiri. Maona.
But I was thinking about, what about me? What would I take?
Zvino ndakanga ndiri kufunga kuti, ko inini, ndichatora papi?
I take from 75 to 100.
Ndingatora makumi manomwe nemashanu kusvika zana.
I'd be smarter, wiser. I'm way more settled. I know more about what I'm doing.
Ndinenge ndawedzera kungwara, kuchenjera. Ndinenge ndanyatsogadzikana. Ndinenge ndave kuziva zvakawanda pamusoro pezvandinenge ndichiita.
I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas.
Ndava nemakore gumi, masere kana gumi, akadarika kubva nguva yapfuura pandaive mhiri kwamakungwa.
I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it. I know how.
Handichasvetuka-svetuka sokunge ndiri kuuraya nyoka. Ndave kuziva zvakawanda nezvazvo. Munoona, ndinoziva maitirwo azvo.
Is it like a coon dog fighting a coon? See, you know about how to take a hold of it.
Zvakafanana nembwa yekuvhimisa majerenyenje, ichirwisana nejerenyenje. Munoona, unoziva kuti unoribata sei.
Don't jump in here and scratch you up.
Aongo svetukiramo. Rinokumaranzura. Munoona.
Know his tricks and watch him what he does.
Unoziva mano aro zvino. Wocherechedza zvarinenge richiita.
And we learn more about the enemy.
Zvino tinozodzidza zvakawanda pamusoro pemuvengi.
So we've got to find out all of his tactics and how he approaches and what he does. Learn his punches. Then you're trained to go in on him, see.
Saka tinofanira kuziva mano ake ose, nemasvikiro anoita, nezvaanoita, nokudzidza zvibhakera zvake, zvadaro wadzidza zvokugona kuenda kunorwa naye. Munoona.
So I'll be now, I told my wife I'll be in better shape now than was when I was 40 years old.
Saka ndinotenda zvino, ndakaudza mudzimai wangu, ndinotenda kuti ndiri muchinano chiri nani zvino kudarika zvandaiva pandaiva nemakore makumi mana. Ndikaenda, muri kuona, ndave nemakore makumi mashanu nemana.
Now I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would tarry that long, I'd be in better shape than I am now.
Uye ndinotenda kuti, kana ndakararama, uye ndichiri kukwanisa kuita sezvandiri kuita zvino, ndava nemakore zana, kana ini, kana Jesu akasauya nguva yakareba zvakadaro, ndinenge ndave muchinano chiri nani ipapo, kudarika zvandiri iye zvino, kuti ndiende, maona.
Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen.
Nekuti wave kuziva zvakawanda nezvazvo, wave kuziva zvakawanda pane zvinoda kuitwa, uye nemabatirwo azvo, nemabatiro aunoita chinhano chacho.
Take a lot of people now if you're going to get operated on.
Tora vanhu vakawanda zvino, kana vari vachazo operatewa.
They say a new doctor just graduated the other day and just come out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it.
Vanoti, chiremba mutsva achangobva kugraduata musi uno, uye achangobva muchikoro chavana chiremba, asati amboopareta. Regai aite.
Oh, no, you say nothing to do. Not that guy. No, sir. Yet, no one indeed.
Oh, kwete. Unoti, apana chinoitwa. Kwete, muchinda uyo. Kwete, changamiri. Zvisinei, kwete zvachose.
I don't want him putting on knife on me.
Andidi kuti aise banga pandiri.
Well, I'd really go down here and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do it.
Saka zviri nani ndidzike zasi uko. Ndinotora ningi-ningi. Ndakanzwa kuti akaita maoperation akawanda. Anoziva maitirwo awo.
That's the idea.
Ndizvozvo. Munoona. Ndiyo nyaya yacho.
You think about this, but what about that soul?
Munofunga pamusoro pezvizvi. Asi ko munhu uya wemukati.
I want somebody who knows where they're at. Amen. Knows the road he's traveling. Yes, indeed.
Ndinoda mumwe munhu anoziva paamire, uye anoziva nzira, akamboifamba, hongu, zviro kwazvo.
God bless you. All right, Brother Neville. Get up here now. God bless Brother Neville. Don't forget now. Next time.
Ishe vakuropafadzei. Zvakanaka. Hama Neville, kwirai kuno zvino, uye Mwari aropafadze Hama Neville. Musakanganwe zvino, musi wesvondo unotevera.
So much was said, I couldn't say nothing to make it any better.
Kwataurwa zvakawanda kusvikira haha, hapana zvandanga ndichagona kutaura kuti zviite zviri nani.
And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vail to bring this man.
Amen.
After this morning.
Uye ndinotenda zviro kwazvo kuti vanga vari Ishe vashanda izvi kune hama Vail kuti vaunze maridzo iyi shure kwemangwanani ano.
Yes, so
munoona, zvinofanira kushanda nenzira iyoyo.
We accept that from God.
Tinoigamuchira kubva kuna Mwari.
Yes. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down here off of what he said.
Anditi, pane zvinhu zvakawanda zvavanga vachitaura ndine maridzo makumi maviri dzandanyora pasi pano kubva pane zvavataura.
I was thinking here of one little illustration to back up what he said.
Ndanga ndiri kufunga pamusoro pemuenzaniso mumwe chete muduku wekutsigira zvavataura.
Now, we look at this watch to find out what time it is.
Zvino, tinotarisa watch iyi kuti tione kuti inguvai.
Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right?
Kunze kwekunge zvinhu zvose zviri muwatch iyi zviri kufambirana. Chimwe nechimwe, hatizombozivi nguva chaiyo. Ndizvo here?
And that takes all of us, all together, if we want to see the third pool really do something for God.
Zvino izvozvo zvinotora isu tose pamwe chete kana tichida kuona kudhonza kwetatu kuchinyatsoitira Mwari chimwe chinhu.
Coordination with everyone else together to humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things.
Kushandira pamwe mumwe nomumwe muhumwe kuzvininipisa pamberi paMwari nokureurura kukanganisa kwedu nokunamata nokutenda Mwari nokuda kwezvinhu izvi.
I truly believe that what Brother Vale said is the truth, that God will never put his spirit in a holy, unrighteous, disobedient temple.
Ndinotenda zviro kwazvo kuti zvataurwa nehama Vale ichokwadi, kuti Mwari avazombofi vakaisa mweya wavo mutemberi isiri tsvene, isina kururama, isingateereri.
It's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that he might work his pure Holy Spirit through us to bring these things to pass.
Kwete, zvinofanira kuuya nenzira yekusukwa kwemwoyo yedu kubva kunduru yose nokusarurama, kuitira kuti tigova takachena pamberi paMwari, kuitira kuti vagoshanda mweya wavo mutsvene wakachena nematiri, kuitira kuti zvinhu izvi zviitike.
I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Vale has said.
Ndinofunga kuti kana maenda kumba manheru ano, kana mukaverenga bhuku riaduku raJudas, muchadzidza zvakawanda zvino pane zvataurwa nehama Vale.
He says, I earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Uye vati, ndinonyatsorwira kutenda kwakambopiwa kuvatsvene.
They got away from it.
Vakabva pakuri.
How a man of corrupt mind and so forth, they come in and beguile them away from the real things of God.
Apo varume vane ndangariro dzakaora nezvimwe zvakadaro, vakauya ndokuvanyengera kubva kuzvinhu chaizvo zvaMwari.
And God can only operate as we let him operate.
Mwari anogona kushanda bedzi sokumutendera kwatinoita kuti ashande.
And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is.
Uye pane zvinhu zvakawanda zvinoshamisa zvandiri kuti, munoziva, vanhu vanoda simba. Asi chaizvo izvo, havazive kuti simba chii.
They don't really know what goes with it.
Munoona, ivo havanyatsozivi zvinoenderana naro.
The way up is down. Yeah. Always.
Nzira yokuenda kudenga iri pasi nguva dzose.
If you want power, see how humble you can get.
Kana uchida simba, ona kuti unogona kuzvininipisa zvakadini.
Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God.
Ibva pamafungiro ako ose enyika, ugozvininipisa pamberi paMwari.
And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big loud noise.
Zvino zvadaro, une simba kudarika munhu anomhanya-mhanya kwese kwese muchivakwa uye achiita ruzha rukuru rwakawanda.
Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before him.
Munoona, nokuti wakagona kuzvikunda pachako nokuzvikumikidza kuna Kristu, munoona kuzvininipisa pamberi pake.
That's really a power.
Ndiro simba remazviro kwazvo.
You show me a church that's humble, real humble, not a arrogant.
Iwe ndiratidze kereke yakazvininipisa, yakanyatsozvininipisa, kwete yakasindimara.
A church, just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God.
Amen.
Kereke inongotapira, kereke yakazvininipisa, ndichakuraridza kereke inodiwa uye ine simba raMwari mairi. Ndizvo chaizvo.
That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us.
Ndicho chinhu chazvinotora, kuninipa, kuzvininipisa pamberi paMwari, kurega Mwari vachingoshanda nematiri.
You don't have to make a lot of noise.
haufanirwe kunge uchiita ruzha rwakawanda.
Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went off.
Dzimwe nguva sekutaura kwakaita murimi, akaenda kumunda nengoro yake, zvinonguva dzose pairova gadhi, yaingongwendereka ichienda mberi.
But when he come back, he hit the same bump and it made no noise at all because it was loaded with good things.
Asi paaidzoka, akarova gadhi rimwe chete, hapana ruzha rwayaita zvachose, nokuti yakanga yakazadzwa nezvinhu zvakanaka.
So I think that is about right.
Saka ndinofunga kuti zvingangoda kuve zviri izvo chaizvo.
That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us.
Munoona, kuti tinozadzwa nezvinhu zvakanaka zvaMwari, kuti muchero wemweya ugozivikanwa nematiri.
As he referred so much to 1 Corinthians 13 there.
Sokutaura kwavaita kakawanda nezvevaKorinti vekutanga 13 apo.
Though I give my body be burnt and have all these things and have not charity, it's nothing, profits me nothing.
Uye kuti, sei, kunyange ndikapa muviri wangu kuti upiswe, uye ndigova nezvinhu zvose izvi, uye ndisina rudo, hapana zvazviri, hazvindibatsire.
We want to do that.
Munoona, tinoda kudaro.
Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God.
Pamusoro pezvose, munhu wedu pachedu wemukati, watine mungava pamberi paMwari.
It's you going to heaven.
Munoona, ndiwe uri kuenda kudenga.
It isn't whether I go or he goes, it's you going. See? It's you first.
Hazvisi zvekuti kana ini ndaenda, kana iye anoenda. Ndiwe uri kuenda. Munoona, uye iwe kutanga.
And you've got to look this out and come sweet before the Lord.
Uye unofanira kuratidzika saizvozvo zvino, wouya nokutapira pamberi pashi.
And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts.
Uye ndagara nguva dzose ndichiona kuti munhu anozvininipisa ndiye munhu anosimudzirwa naMwari.
When you take a person with his chest out, knows everything, you can't tell him nothing, and he's arrogant, that's the person that never gets anywhere.
Kana ukatora munhu ane dundundu rake riri panze, uye achiziva zvinhu zvose, uye hapana chaungamuudza, uye akasindimara, uye saka ndiye munhu asina kwaanosvika.
But you take that person that humbles themselves and walks sweetly.
Asi tora uyo munhu anozvininipisa, uye anofamba mukutapira.
I was talking to a man the other day, just organizing a church up at the
Ndaitaura nemwe murume pane rimwe zuva ari kuronga kereke uko ku akabuda kubva musangano rakanga riripo zvino saka ndiya Mabose.
And then church where they had that great church there for so long and the Lord is blessing.
Uye nekereke yavaimbova nayo vaiva nekereke huru iyi kwenguva yakareba uye ichi vakanga vari kuropafadza.
And the people got to a place that they want to polish up like the rest of them and want to throw it into an organization.
Zvino vanhu vakasvika pokuti vakanga vave kuda kuzvikwenenzvera sevamwe vose, zvino vave kuda kuikandira musangano.
And when they did, it just those humble Christians and they did not want that.
Zvino pavakazviita, zvakango vaya makristi akazvininipisa vaivemo vaisada izvozvo.
All their lives had been taught against it, so they walked away from it.
Upenyu hwavo hwese vakanga vakadzidziswa kuzvipikisa, saka vakabva pazviri.
Now they've got a group and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again.
Zvino vave neboka uye Ishe avaropafadza kusvikira vave kupindira munzvimbo yakakura zvino zvakare.
For a church now that puts up about 4,000 or 5,000 people and they're starting over.
Mukereke zvino inopinda vanhu zviuru zvina kana zvishanu uye vave kutangisazve patsva.
And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day.
Zvino vakauya kwandiri ndokuti, Hama Branham, vagere imomo chaimo muofisi, ofisi yemuchurch rimwe zuva.
And he said, one of the leaders, Brother Klaus, and them said, what must we do?
Zvino akati, mumwe wevatungamiri, Hama Kauso nevamwe, vakati, tinofanira kuita sei?
I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life.
Ndikati, wanai murume anozova mufudzi, uyo asina mukurumbira mumasangano ose, inongori hama yakanaka yechokwadi, inotapira, yakazvininipisa, anorarama upenyu hwacho. Mwari ndivo vanozoona zvokuita nezvimwe zvacho zvose. Munoona?
A good pastor that will just feed the sheep and be humble and thank God will do the rest.
Ndikati, mufundisi akanaka, anongopa chikafu kumakwai, uye akazvininipisa nezvimwe. Mwari vanozoita zvimwe zvose.
Not some big know-it-alls coming in to put this in order and this has to be this way and cutting things right.
Kana muka, kwete mumo uyo anoziva zvose achipinda, achizoisa izvi murongwa, uye izvi zvinofanira kunge zviri nenzira iyi, achidimbura dimbura zvinhu. Ndikati, hazvife zvakashanda, muchangosvika kwazviri.
That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it.
Ndizvo chaizvo. Nengo yese mukereke inofanira kushanda pamwe chete. Uye unofanira kuchengeta chikamu chako chayo.
So we see what time we're living in.
Saka tinoona kuti inguva ipi yatiri kurarama mairi.
We may be closer than we think we are.
Tinogona kunge tave pedyo sakudarika zvatinofunga.
Now we appreciate for the veil, don't we?
Zvino tinokoshesa hama veil, handizvo?
Thank you.
Ishe vakuru pafadzei hama veil, maita basa.
We thank the Lord for bringing this great message to us tonight.
Uye tinotenda Ishe nokutiunzira maridzo huru iyi manherano.
And this, got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream.
Uye ndapiwa chinyorwa maminiti mashoma pfuura, imi hanzvadzi yanga ine chimwe chinhu chayanga ichida kutaura muchiroto.
If you just write it out, tell me, sister, they give her some dreams that has been absolutely true.
Kana mkango guna kundinyore ira hanzvadzi, ndiri, akambo vapa zvimwe zviroto zvirokwazvo zvaive zvechokwadi.
We don't accept all dreams, no.
Hatigamuchire zviroto zvose, kwete, kwete.
But when they're of God, we want to know it's God talking to us.
Asi kana zviri zvamwari, tinoda kuziva kuti ndimwari vari kutaura nesu.
Like everything speaks of tongues, we don't believe it.
So kuti zvinhu zvose zvinotaura nendimi, hatizvitendi.
But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it.
Asi kana pakava nedudziro inouya, iyo inotiudza nezvechinhu chichazoitika, tochiona chichiitika, zvadaro, tinotenda Ishe nekuda kwazvo. Maona?
We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord.
Tinoda kuzvichengeta zvichimhanya zvakanaka mukutapira uye muurongwa hwaShe.
So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little some little hand or some little part of the winding stem, whatever it may be.
Saka ingorangarirai kuti chikamu chako chinogona kunge chiri chespring huru kana kuti chinogona kunge chiri cheduku, kamwe karuoko kaduku kana imwe nhengo duku kana kasimbi kokugadzirisa nguva pawachi kana kuti chingavei.
It may be the hands on the face of the clock that tells the time.
Kana maoko ari pamberi pewachi anotaura nguva.
But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass.
Asi chingavei, zvinotora isu tose tichishandira pamwe chete muhumwe neevangeri ya Jesu Kristo kuti izvi zviitike.
Just think, if gifts is so great, what we call power.
Pafungei, kana zvipo zvakakura kudai, zvatinoti simba.
And Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing.
Uye Paulo akati, kunyange ndine kutenda kwekuti ndinokwanisa kufambisa gomo, uye ndisina rudo, handisi chinhu.
Think of that.
Funga nezvazvo.
And though you say, well, though I understand, I wish I knew the Bible.
Uye kunyange tikati, zvakanaka, kunyange ndi, ndakanzwisisa, dai ndaiziva Bhaibheri.
Though I understand all the mysteries of God, see? And still, though I could do it and have not charity, I'm nothing.
Kunyange ndikanzwisisa zvakavanzika zvose zvamwari, munoona, uye kunyange ndikagona kuzviita, uye ndisina rudo, handisi chinhu.
I have got no worry yet, see?
Munoona, hapana kwanati ndasvika, munoona.
The main thing is love God and humble yourself with it. Now surely, after all these years on the field and around the world and
seen different people. I ought to know a little bit about the gate to enter in at.
Chino chikuru chine basa. Ida mwari. Wozi nini pisa na izvozvo. Zvino, zviro kwazvo, mushure memakore ose aya mumunda wokuvhangera, pamwe nokupoterera pasi rose, nokuona vanhu vakasiyana-siyana, ndinofanirawo kuziva zvishoma pamusoro pesuo rokupinda naro.
And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around.
Zvino, kana uine kwaunoda kusvika naMwari, usambofa wakarega mweya wokusindimara uchitombouya pauri.
Don't let no malice come in.
Usarega nduru ichipinda.
No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person.
Zvisine zvaitwa nemumwe munhu. Kana vari vakanganisa, usambofa wakava nemaonero akaipa kumunhu iyeye. Maona.
You be sweet and kind.
Iwe iva unotapira, uine tsiye nyoro.
Remember, God loved you when you were in sin.
Rangarira. Mwari vakakuda pawaive muchivi.
If the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong.
Zvino kana mweya waMwari uri mauri, unoda mumwe munhu kunyange achikanganisa.
Just pray for them and love one another.
Munoona, ingwanamatirai, pamwe nokudanana.
Above everything, love God and love one another.
Pamusoro pazvose, idai Mwari, uye dananai.
And be humble with God and around one another, and God will bless us and charge him what he will do.
Uye muzvinini pise kuna Mwari, nokune mumwe nomumwe, zvino Mwari vanotiropafadze. Uye hazvitaurike izvo zvavanozoita.
Usually when church begins to get the numbers, they get to getting a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing.
Kazhinji kana kereke yava kukura muwandu, uye yave kuita ichiwedzera kukura, kana zvimwewo zvakadaro, zvino ndipo pavanobva pachinhu chaicho, chinhu chaicho.
You know what brought these things to pass?
Munoziva here zvakaita kuti zvinhu izvi zviitike.
When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that.
Pandakatanga, zvino Ishe ndokuuya kwandiri zasi murwizi ndokundiudza izvozvo.
Brother Bale saw that, I believe, in a paper in Canada many years ago.
Zvino hama Vale vakazviona, ndinotenda mupepa muCanada, makore akawanda apfuura.
Where that angel of the Lord appeared on the river down there, is on Associated Press, Mystic Life over a local minister while baptized.
Apo mutumwa waJehovah akaoneka parwizi zasi uko, zvaive muAssociated Press, chiedza chisinganzwisisike pamusoro pemushumiri wemunharaunda painge ari kubhabhatidza.
And you know what did that?
Zvino, munoziva here chakazviita.
When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people.
Patakange tine musangano uya womutende, mhiri kwemugwagwa, tende raigara vanhu kuda, mazana makumi maviri nemashanu.
Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here, man."
Vashumiri vakauya vachibva kwese kwese, zvino ndokuti, "Hama, uyai pano kweminiti."
Not just a boy, but or just a kid.
Ndakanga ndingori mukomana, sokuti ndaingori mwana.
And he said, "How do you keep those people in one accord?"
Zvino vakati, "Ko unochengetedza sei vanhu ava vari muhumwe?"
They love one another till I ever seen people love one another.
Vanodanana kusvikira handisati ndamboona vanhu vanodanana.
That's the law.
Ndishe.
That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another.
Ndipo pakavakirwa kereke ino. Rudo rwuya rweumwari, rweukama, mumwe kune mumwe.
I've seen him shake hands with one who will leave the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well.
Ndaivaona kunyange vachikwazisana nemaoko, vachibva panzvimbo, vachichema sevacheche, nokuti vave kusiyana, vainyatsodanana chaizvo zvakadaro.
And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears.
Uye ndaigona kuenda kumba kwavo kunovashanyira, uye pane dzimwe nguva Bhaibheri rainge riripo rakazaruka ratindivadzwa nemisodzi.
Coming at night time where fathers and mothers was gathered together, and there are little children around on the floor kneeling around.
Ukauya munguva dzemanheru, apo vana baba navana mai vainge vakaungana pamwe chete nevana vavo vaduku, vagere ipapo pasi vakapfugama.
Fathers and mothers on their knees crying and praying.
navana baba navana amai vari pamabvi avo vachichema pamwe nokunamata.
I sat at the door and wait, and they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Wait, Marcy.
Naimira pamusiwo, ndigomira. Uye havaimira kunamata. Ndaizongogara pamastepisi, ndotanga kunamata pachangu. Ndakavamirira. Muri kuona?
And they love one another.
Zvinonde, ndekareko. Uye vaidanana. Vaidanana.
We used to stand and sing that old song.
Taiwanzo mira zvino toimba chimbo chiya chakare.
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love.
Ngachiropafadzwe chisungo chinobatanidza moyo yedu murudo rwechikristu.
A fellowship of kindred mind is like to that above.
Kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kudenga.
When we asunder part, it gives us inward pain.
Kana tikaparadzana. Zvino tipa marwadzo emukati.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Asi ticharamba takabatana mumoyo, uye totarisira kusanganazve.
I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves, Mark, tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again.
Ndinotaura izvi nomufaro mukuru mumoyo mangu kuna Kristo. Vazhinji vavo vavete mumarinda aya ane mucherechedzo maniro ano, vakamirira rumuko ruya rukuru apo parichazosanganazve zvakare. Musarega mweya uyu uchibva panzvimbo ino.
If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the spirit of God is grieved away.
Kana zvikaita kuti wabva, zvino handina basa kuti mufundisi wenyu anogona kutaura zvakatsetseka zvakadini. Kuti anga gona zvakadini kunza shoko raMwari. Mweya waMwari unenge wagumburwa waenda maona.
When we can have all things and fellowship in common and love one another, then God will work with us.
Kana tikakwanisa kuwana zvinhu zvose mukuyanana pamwe chete uye tichidanana zvadaro Mwari vanozoshanda nesu.
And we're keeping time that the people come by and say,
zvino tiri kuchengeta nguva iyo yokuti vanhu vanouya nepano vanoti,
if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch it.
Kana uchida kuona kereke yakanyatso zvinini pisa, kereke inonyatso daMwari, imboenda kumusoro uko kutabernacle pane imwe nguva ugovatarisa.
Look at the care they have for one another, the respect.
Ugoona hanya yavainayo mumwe kune mumwe, ruremekedzo.
When the gospel's being preached, how reverent, how everything just in order.
Kana vangeri riri kuparidzwa, kuremekedza kwacho. Uye kuti zvinhu zvose zvinongori muurongwa.
Then they can look and see what time we're living.
Hongu, vanokwanisa kutarisa vachiona kuti inguva yatiri kurarama.
You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place.
Muchaona mweya waMwari uchifamba pakati penyu. Zviratidzo zvikuru nezvishamiso nezvinhu zvichange zvichiitika.
If the things working together is telling the time.
Kana chinhu chiri kushanda pamwe chete, chiri kutaura nguva.
But if it isn't working, then time has stopped. It won't tell the time no more.
Asi kana chisiri kushanda, zvino nguva inenge yamira, hachizotauri nguva zvakare.
So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God.
Saka kana tichida kuona kuti inguva iya tiri kurarama mairi, ingotangai munhu wese achishandira pamwe chete muevhangeri nokudanana nokuda Mwari. Zvino maoko amene anozotaura nguva yatiri kurarama mairi. Munozvitenda here? Chokwadi. Amen. Ishe vakuropafadzei zvikurusa. Musa kangaliwe zvino, endai muvhikirino. Zvino kana uchiziva mumwe varwere vari kuuya, vaudze pavanouya.
Say, dear, I want to ask you, we're having a prayer for the sick Sunday morning over the tabernacle.
Iti, mudikani, ndinoda kukubvunza, tiri kuzova nekunamatirwa kwevarwere svondo mangwanani uko kutabernacle.
And you've been sick for a while, now a woman.
Uye iwe wanga uchirwara kwenguva refu, zvino ndinoda.
Well, I want to go. I've always wanted to go.
Saka ndinoda kuenda, ndagara nguva dzose ndichida kuenda.
Now, I just heard a message Sunday night from a brother there that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed.
Zvino ndichangonzwa shoko svondo manheru kubva kune imwe hama uko rokuti tinofanira kureurura zvivi zvedu mumwe kune mumwe uye nokunamatirana kuitira kuti tigopodzwa. Jakobo 5:14-15 munoona kuti tinofanira kureururana zvivi zvedu tisati tatombouya kuzopodzwa. Hongu.
Confess our faults one to another and pray one for the other.
Kureurura zvivi zvedu mumwe kune mumwe nokunamatirana.
See that? This is exactly what he's talking about tonight.
Muri kuona, munoona, ndizvo chaizvo zvavanga vari kutaura nezvazvo manheru ano.
Brings back the beatitudes in with Mark 16.
Zvichidzosazve maropafadzo pamwe naMariko 16.
And bring that together, you've got it. Then healing takes place.
Kwave kuzvibatanidza pamwe chete, kwava nazvo, zvadaro, kupodzwa kunoitika.
Look at Jesus, nothing but one bundle of love.
Tarirai kuna Jesu, hapana zvimwe kunze kwechibutwa cherudo.
He was God manifested.
Muri kuona, akanga ari Mwari ari kuratidzwa.
God expressed himself through it. No wonder miracles and things happen.
Iye, Mwari wakazviratidza nemaari. Ndicho chikonzero mashura nezvinhu zvaiitika.
His humble life and consecrated life to come from being God to be a man here on earth to express God to himself.
Upenyu hwake hwakazvininipisa neupenyu hwokuzvipira kubva pakuva Mwari kuva munhu pano panyika kuratidza Mwari nemaari pachake.
That's what made him what he was.
Ndizvo zvakamuita kuti ave zvaaiva.
I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself.
Ndinogara ndichiti, icho chakaita kuti Jesu ave Mwari kwandiri, yaiva nzira yaakazvininipisa nayo.
He was so great, and yet he was so small.
Akanga ari mukuru kwazvo, asi zvakadaro, achikwanisa kuva muduku kwazvo. Muri kuona, ndizvo chaizvo.
The Lord bless you real good.
Ishe vakuropafadzei zvikuru kwazvo.
Now, let's stand up. And for the dismissal.
Zvino ngatisimukei tiparadzaniswa.
Let's just try that you might not know it's the church. And blessed be the tired one.
Ngatingoedzai chiya. Pamwe hamuchizive hanzvadzi. Chiya. Ngachiropafadzwe chisungo chinobatanidza.
Let's sing it one time, will you?
Ngatichimbei kamwe chete. Mungadaro here? Tipeyo kodi yacho. Ngachiropafadzwe chisungo chinotibatanidza moyo wedu murudo rwe chikristu kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kudenga. Zvino patiri kuimba ndima yokupedzisira, ngatitore ruoko rwemumwe nomumwe. Kana takaparadzana, zvino chingoti, Mwari vakuropafadze hama, hanzvadzi, ndinofara zvikuru kuva pano nemi manheru ano. Munoona, zvimwe zvakada kudaro, zvinotendeukira shure zvino. Zvino ngatichimbei.
Kana takaparadzana,
Mwari vakuropafadzei hama Neville.
Zvinotipa marwadzo emukati, asi ticharamba takabatana mumoyo uye totarisira kusanganazve.
How we love the Lord, amen. Don't how
madiro atinoita Ishe Jesu anditi zvati
kusvika tionane patsoka za Jesu. Kushikati onani, kushikati onani, kushikati onani.
Ngati vhare meso edu tiko chiimba mumweya zvino.
Kushikatiwo nane, kushikatiwo nane, kushikatiwo nane, patsoka za Jesu. Kushikatiwo nane, kushikatiwo nane, mwari yawe nemi, kushikatiwo nane.
Zvino apo misoro yedu yakakotama. Tinongori vana, vana vamwari. Ngati chimbei maongere.
Oh,
zvinounza sei mweya waMwari kwatiri. Mungafungidzira here mazuva ekare? Apo vaigara pawendefa dzematombo.
Mwari ave nemi, kushikatiwo nanezvi.
With our heads bowed, I'm going to ask the brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen.
Takakotamisa misoro yedu. Ndichakumbira kana hama Allen kumashure uko, hama itsva pakati pedu kuti variparadzanise neshoko remunamato. Hama Allen.
Yes.